Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 28/2023 magaterera ku Studio 7 neperenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko guru ratinaro pamutemo unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita zviri professional here vanofanira kuitwa nemapurisa.
Mapurisa oenderera mberi achirambidza vanopikisa kuita misangano yavo kana kuratidzira.
Brian ichanaya kwese hakuna kuti uri kudhorobha uri kumusha uri kumapurazi uri pai imvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi
Civil Protection Unit yoyambira vanhu nyika yose kuti vangwarire mafashamu emvura vamwe voshora kupa madzishe basa rekutungamira chirongwa chekugadzirisa matambudziko akaunzwa nenyaya yegukura hundi Ii ndiyo mimwe msoro inau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Ravuzinga dambudziko guru ratinaro pamutemo unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita.
Tine urombo vatereri asi iko zvino tokupai nyaya yekuti bato rinopikisa remutwakazi Republic Party rarambidzwa kuita musangano waro nemapurisa muBulawayo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze vanosanganisiravo sangano reUnited Nations nehurumende yeAmerica sangano reEuropean Union nevamwe vari kushushikana zvikuru nezvavanoti zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusapa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo renyika dzekuungana kana kuratidzira murunyararo. Svondo rapera mapurisa akarambidzawo veJob Scholar Solidarity Council kuita musangano kuchitungwiza. Vascala vapedza gore nemwedzi misere vari mujeri kuchikurubhi asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo kusvika pari zvino. Dzimwe nhengo dzebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change dziri kupota dzichipambwa dzotodya kuti dzitaure kuti bato iri riri kuda kuratidzira here kana kuti kwete. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau achiti kunyangwe ndrodzokora zvakare mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kunyangwe asina kupa humbowo achiti vanopikisa vari kuronga kukonzera kusagadzikana munyika. Mukuzeya nezvenyaya yemutwakazi nedzimwe Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Ravuzinga dambudziko guru ratinaro pamutemo unoshaya kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vachiri kuita zviri professional here vanofanira kuitwa nemapurisa. Kana kuti vava kutoita politics vava kuita zvematongero enyika vava kutoiratidza kuti vane divi ravari kushanda naro nekuti chokwadi kana mapurisa ari professional havafaniri kutarisa kuti uyu munhu ari kuita chikumbiro ichi abuda nekupi abva kupi vanofanira kungoita kuti vanhu vakwanise kuita zvinhu zvinotenderwa nebumbiro redu remutemo neconstitution yedu.
Iwo mutemo wacho uyu uchiri kushanda zvawakaisirwa here mumafambiro ari kuita zvinhu iwaya munyika?
Izvozvo hatichatonzwisisa kuti mutemo iwowo uchiri kushanda zvawakaisirwa here nekuti pekutanga taive nemutemo wePublic Order and Security Act iwo mutemo wanga uripo kwenguva yakareba kachinguva muna 2000 kusvika pawakazovandudzwa neMaintenance and Peace of Order Act uchiitira kuti vemaopposition political parties vangewo vanokwanisa kunge vachiitawo misangano yavo vakasununguka asi chatinoramba tichingu
kuona ndechekuti chakangochinja izita kubva kuposta kuenda kumopa asi zvinongoramba zvakangooma kuti vemaopposition political parties neavo vanenge vachinzi vanopikisa vaungane gore rakapera ndofunga muchaiyoka kuti mapurisa akarambidza kuti rally yaifanira kuti iitwe yekurangarira nekusenda off vamagaisa muchakabvu vakanga vachangoshaya iitwe vachipa chikonzero chekuti notisi yenyu hamuna kuipa nemazuva akakwana asi mazuva akakwana aigobva kubi nekuti vaida 7 days notice asi vamagaisa in the last 7 days dzacho vanaga vakanga vatati vachaya iwo mareasons avanopa kazhinji ndiwo mareasons acho anoratidza kuti izvi zvinhu zviri kuitwa hazvisi kuitwa zviri pamutemo
kurudziro yochitiwo kudini kuti zvisaramba zvichiitika zvakadai
kurudziro yedu seZimbabwe Human Rights NGO Forum ndeyekuti pamutemo iwowu mapurisa ngaaite basa ravo zviri professional neprofessional mena vasiyane nekutora epartisan approach it is the issue epartisan approach yatiine problem nayo asi mapurisa ngaangopa mvumo vongomeka shuwa kuti vanhu vaita zvinhu vakasununguka peaceful vasingaratidze kuti vanenge vane bato ravari kubvumira kuita mamwe mapato acharambidzwa kuita zvaanofanira kutaisa
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vawilbert mandinde taedza kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati asi vange vakabatikana Bazi rinoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vawirwa nenjodzi Receive Protection Unit rikurudzira vanhu matunhu ose enyika kuti vangwarire mafashamu emvura ayo anonzi atouraya vanhu vaviri muHarare. Vanoona nezvemamiriro ekunze vakagara vapa yambiro yekuti kuchanaya mvura yakawanda svondo rino kusvika nemusi wemugovera. Mvura iyi yakatosiya vamwe vagari vekubudiriro 4 vasina pekugara. CPU inoti ine dzimba dzekuti vanhu vaende kunopotera matunhu akasiyana-siyana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCPU vaNathan Komo.
Mvura iyi ichanaya kwese hakuna kuti uri kudhorobha uri kumusha uri kumapurazi uri pai mvura iyi iri kuuya ende yauya zvechokwadi
imi muri kushandawo sei nevanhu vari mumatunhu akasiyana siyana
matunhu edu ese sekuziya kwamunoita mukoma blessing tina ana mujiki vari ikoko vanotungamira urongwa hwekutibetsera kana tasangana nedambudziko rakadai madzimambo edu anoshanda naana muzviki vanotibetsera mapartners edu anoshanda naana muzviki munhu wese pari zvino paanogara ngaapaongorore vari mumapani ngavatsvage nzvimbo dzakakwirira dzakavakwa kana pasina tine nzvimbo dzatakatara munzvimbo yega yega kuti kana kuchinge kwauya mafashamo tinotidzira kwakati iriko nzvimbo idzodzo tikabvunza mapurisa tikabvunza vana mudzviki tinodzoudzwa nzvimbo idzodzo toenda tochengetedza tochengetedza upenyu hwedu muno muHarare ndoma yakanyanya kutangisisa sekuziya kwamunoita kuna ana budiriro ine urombo kuti takazorasikirwa nemwana ane makore matanhatu akazoonekwa zvake marimwe zuro kana kuri kuvigwa achavigwa nhasi kana mangwana tine imwe kembu zveya takaita pakuwadzana yevanhu vakangogarawo magariro evanoda saka chidzidzo because nekuti nzvimbo dzese idzi dzavanogara idzi hadzisi nzvimbo dzakatarwa kuti vanhu vagare saka kutaura kudai kune vamwe vari mumapani vari mumatoro kunaya kwairi kuita uku haivapotsi saka tinovakurudzira kuti vaende zvekunzvimbo dzakatarwa
ko mumugwagwa zvinhu zvakamirawo sei nenyaya yemafashamu emvura
ndichitaura nemi kudai mukoma blessing ndiri kubva kumarondera kwakaita tsaona yebhazi nerimwe gonyeti neimwe mota diki unongoona kuti kana kuchinaya dzimwe tsaona dzinoitika nekuti kana mvura yanaisa kwaunoenda haunyanyi kuona zvikure unoona zviri pedyo
Takatutarisiro wa chaire zimota, patota munga wa izi mitara, amuchaiti shanaka. Tutarisiro kuti yatisonyanyo manya, mawaipa edu ngashande, mageti emota zidu ngashande. Nezino zetu zutarisiro kushanda shakanaka pa zimota zidu. Ngati patarisira zvese yamuka nzizi. Kanga aka nzizi kadiki kana hombe kuti yanaya zvishoma regai nimboedza ndiende mhiri. Haunohwengurwa mvura yacho iri kunaya zvine simba.
Mukuru weCPU vaNathan Gomo vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili, tikavabvunzawo nezvematambudziko ari kusangana nevanhu muguta reHarare nekuda kwemafashamu uye zvikonzero zvacho.
Ini zvanga zvichikonzeresa mafashamu poor drainage, makomba kana kuti migero inofambisa mvura muguta reHarare, mimwe yacho yakavharwa, ingava yakavharwa nemarara, imwe yacho yakavharwa nemajecha. Naizvozvo mvura inenge yaopinda mudzimba dzevanhu, nechikonzero chekuti madrenia kana kuti migero iyoyo inenge isafambise mvura sezvinenge zvichitarisirwa. Zvimwe zvacho ndezvekuti muchaona kuti pane dzimwe dzimba dzakavakwa mune nzvimbo dzaifamba nemvura, kwamwe vanoti mawater channel.
Zviri kufamba sei kunzvimbo dzakadaro?
Dzimba idzodzo dzava dzavakwa dzava dzaita madivergence kana madai kudavedza kudaivheta mvura inenge ichienda ichipfuura neipapo. Saka ndo dzimwe nzvimbo dzatiri kuona dzinenge dziri kuafektwa zvakanyanya nemafashamo, tingati pachirungu vanoti mainfuse, kana kuti dzimba dzakaita zvokupfekerwa pfekerwa mukati, tingati nedzimba dzanga dzakavakwa kare. Ikoko tinozviona kumabvuku kunana mufakose, nzvimbo dzakadaro dzinenge dzive dzinoafektwa zvakare nemafloods iwawa kana mafashamo iyayaya.
Ko kumatoro kunogara kwakatota uko zvino zviri kufamba sei kune vakavakira ikoko?
Vanhu vakagadzwa mumatoro kana kuti vakavaka dzimba mumatoro ndevamwe, tingati ava ndovanyanyopinda mudambudziko guru munyaya dzemafashamo. Tagara tichitaura isusu sesangano recombined Harare Association kuti mumatoro haisi nzvimbo yekuvakira dzimba, nechikonzero chekuti mvura haikanganwe payakambogara. Saka naizvozvo muchaona kuti kazhinji kazhinji vanhu vari kunyanyochema chema nenyaya yemafashamo, vanhu vakagadzwa kana kuti vakazvigadza mumatoro. Muchaona nzvimbo idzodzi kunana budiriro, vanhu ivavo vari kugara mumatoro. Mukasvika kune imwe nzvimbo iri kutafara uko, vanhu ivavo zvakare vari mumatoro. Naizvozvo tingati matoro haisi nzvimbo yekuti pachirungu vanoti habitat, kana kuti nzvimbo yekuti vanhu vangatogara.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kupiwa basa kwemadzishe munyika kuti vatungamire urongwa hwekuyananisa vakakanganisirwa upenyu nekuda kwechirongwa chegukura hundi chaitwa nemauto e5th Brigade kumatebeleland nekumidlands hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa dambudziko iri. Tinokwanisa kunzwa divi rehurumende, asi mutedzeri wemutungamiri wesangano reNational Council of Chiefs, Mambo Fortune Charumbira, vanoti vakagadzirira zvakakwana semadzishe kutanga basa iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatiwo vakaona zvakakodzera kuti vape madzishe basa iri sezvo vari ivo vanochengetedza nhaka yechivanhu nekutungamirira mumamana. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Ini sekuona kwangu zvakataurwa nemutungamiri wenyika uyezve zviri kuitwa nehurumende yavo panyaya inokosha yegukura hundi kuda kuvhara kumeso nyika, kunyanyanyanya ivo vakabatwa vakavhiringwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munharaunda dzeMidlands nedzeMatabeleland.
Idzo nyaya dzegukura hundi sei dzichiita sedzinonetsa zvakanyanya kudai?
Dai hurumende yaMnangagwa yanga iri pachokwadi pakugadzirisa kupondwa kwakaitwa vanhu. Unozva kana wakapara mhosva dzako, uchiziva kuti ndiwe wakatadzira nhingi kana kuti mhuri yakati kana kuti vanhu vakati, unoenda kwavari. Ndokuti uri kutoziva vanhu vawakakanganisira. Hapana munhu angati zvandizivi vanhu vandakakanganisira kana kuti handizivi vanhu vandakapondera vana vavo kana kuti madzibaba avo. Hurumende vamunangagwa ndivo vanhu vamwe chete ivovo, kusanganisira vamunangagwa vacho vaive muhurumende kuma 1980 pakaitwa guku rahundi. Zvechokwadi havangandiudzi kuti havazivi vanhu vakapondwa nemauto e5th Brigade matunhu aya.
Zvino manje zvoitwa sei? Chii chaicho chinodiwa kuti zvigadziriswe?
Chinongodiwa apa ndiavatarise marekodhi avo, magwaro aripo. Kana vasingamazivi hongu, ngavabvunze madzishe wawo ekuMidlands nekumatableland. Vanovanyaso vanongedzera kuti pamusha apa, padunhu apa, pachikoro apa pakapisirwa vanhu apa, padunhu apa ndopakabhinywa vakadzi vakati vakati, pamunda uyu ndopakaunganidzwa vanhu vakapfurwa nemapara vakapisirwa ipapo. Vanoudzwa information iyoyo kana kuti ruzivo irworo rurimo muvanhu.
Asika hurumende inonzi iri kuti wani iri kuda kuti nyaya idzodzi dzigadziriswe dzipere zvachose munyika.
Chandiri kuona ndechekuti vari kuziva kuti sezvo varivo vari vatungamiri vatiinavo nhasi, varivo vaitungamira guku rahundi kupondwa kwakaitwa vanhu kumatableland nekumidlands, havasi kuda kubuda pachena. Dai vaida kubuda pachena vaisumuka nhasi uno, voronga nemadzishe wekuti titorei mutiendese kumatunhu ese kwatakakanganisira vanhu. Vonoronga misangano nevanhu ivavo, gara navo pasi, vonyasounzwa nhuna dzavo, vakatarisana yatinoti pachirungu face to face. Vonzwa vachiudzwa naivavo vakatadzira kuti chii chavanoda kuripwa nacho. Ndo zvega zvingatoite kuti
vanoongorora zvemagariro evanhu vachishanda nesangano reNetwork for Justice vaRuben Tendai Mbofana vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tave kupeta gore rino ra2023, nhasi tiri kutarisa nezvemamiriro angakaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muna 2023. Nyaya yegakava rakakonzerwa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu ndiyo yakave pamuromo pevakawanda, uye vamwe vanoti maongera acho achanzwikwa muna 2024 nemakore akawanda anotevera. Mutoriri wenhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rakaita sarudzo idzo dzinonzi nevamwe dzakasvibisa zita renyika pasi rose, sezvo dzakashorwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimirira oga munyika nekunze, dzichinzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Masangano anozivikanwa nekurova imbwa akaviga mupini anoti SADC neAU akashora zvikuru sarudzo dzakaitwa neZimbabwe achibatana nemamwe masangano anoongorora sarudzo, sangano reEuropean Union, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange vakawanda vakadzishora, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti vakasarudzwa zviri pachena.
Our hard, honest work and people-centered policies saw us roaming to victory.
Kushanda kwedu nesimba nezvirongwa zvedu zvinosimudzira veruzhinji ndizvo zvakaita kuti tikunde zvine mutsindo.
Asi mutungamiriri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira sarudzo idzi vachiti kwaive kutungana kwembudzi. Act to Chamisa chakapa kuti sarudzo idzi dzishorwe kurambidzwa kutsvaga rutsigiro kwebato reCCC, kusaganurwa zvakanaka kwematunhu ekuvhotera, kunonoka kupa vanhu mapepa ekuvhotesa, uye kuchidzirwa kunonzi kwakaitwa vanhu nevesangano rinonzi rinotungamirirwa nevasori refar. Mutauri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanoti vaive netariro yekuti sarudzo dzichaunza shanduko munyika, asi zvakakona n'anga murapwa achida.
Musangano guru weSADC wakataura kuti aiwa, izvi zvaitwa hakuna sarudzo yakadaro. Naizvozvo masarudzo dzaitwa idzi hatingati sarudzo dzabuditsa mutungamiri chaiye chaiye ari kudiwa nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo zvinofanira kuti zviongororwe pakaitwa nhaururano, nhaururano dzichiri kungoenderera mberi.
Vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reLabor Economists and African Democrats Lead Mozare Linda Masarira vanoti vakanyimwa mukana wekukwikwidza musarudzo idzi dzakakwikwidzwa nemudzimai mumwe chete amai Elizabeth Valerio Chete.
Zvino zvakatsiririsa kwazvo kunyanya pandiri semunhukadzi ane vavarirowo neshungu yekuti agogona kutungamirira nyika yake kuti ndakarambidzwa kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Isu tiri vana veZimbabwe vane pfuma yavo nemari yavanoti yavo nekuti Zimbabwe Electoral Commission yakanga isiri kupfuma mari yemuno munyika.
Vamwe vakarambidzwa kukwikwidza musarudzo idzi zvakakonzera mutauro ndivaSevia Kasukwere vaimbove nengo yeZANU PF. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marepira vanoti havo 2023 igore ranga rakanaka kubato ravo sezvo rakakunda musarudzo.
Igore rakasarudzwa zvakare navanhu kuti vanangagwa varamba vachishonga vachitungamira nyika yedu vachiendesa mberi mapolisi anoita kuti nyika ino iwane pundutso nyika yedu inde mberi.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti kusauya kwevatungamiri venyika dzemuAfrica pakutora mhiko yekutungamira kwavamunangagwa munongedzo wekuti sarudzo hadzina kutambirwa nevakawanda.
Zvinotaura kuti ruzhinji rwakaramba kuuya nokuti sarudzo idzodzi dzakatarisa pachena kuti hadzina kubudisa hurumende yakaketwa navanhu mujekerere. Zvinoreva kuti izvo pane chikwereti izvo zvichibesana zvokugadzisa izvo zviripo izvi kuti Zimbabwe isava nesarudzo idzodzo, Zimbabwe iite sarudzo tsva dzinenge dzakaitwa mujekerere.
Asi gakava rezvematongerwo enyika harina kupera musarudzo sezvo vamwe vari kuzviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori webato reTriple C vasengezo shavangu vachitsigirwa nematare nemutauri wedare reparamende nemutungamiri weSenate vakatanga kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende masenata uye makanzuro ebato rinopikisa izvo zvadzosera nyika musarudzo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muGaza nemauto epasi nemuchadenga. Mauto eIsrael anoti asunga vanhu 20 nemumwe chete vanga vachinzi vanobatsira chikwata cheHamas chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Iko zvino tochimbotarisa nyaya yegukuraundi iri kuedza kugadziriswa nehurumende. Munguva iyi kubva mumakore kubva muna 1983 kusvika 1987 pakazonyoreranwa chibvumirano pakati pamushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Joshua Nkomo. Vanhu vanonzi vanosvika zviuru 20 vainge vafa zvikuru kuMidlands nekuMatabeleland. Mukuzeya nezveurongwa hwehurumende hwekuedza kugadzirisa dambudziko iri, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie uye gweta asi vakarerekera havo kubato reZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga kunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Right, it's a very good move. Actually, kutangisa pakadzidzwa kuti akaske kutanga vagara riri dama ranga riripo kuti zvichaendeka, vanhu vachaenda madzisa achapinda mumamisa achitaura nevanhu kuti tisvike pakugutsikana pachirungu anoti to reach a closure. Zvakaitika panguva yekukura hundi vamugabe vakatsanangura kati yaiva nguva yomupengo, yaiva nguva yekupenda kwepfungwa, nguva yakanga isina kumira zvakanaka ende inguva yekuti ati haipadzi kuda kutaura nezvayo. Asi hakuna nyika yakamira kusvika pairi musina kurwisana, hakuna dzimba dzisina zvibhakera. Asi mhuri yakakosha inogona kunyarara nekuenderera mberi nenzira yekubatana vasingafunge zvakavakuwadza kare asi vachifunga zvinovavaka.
Va masi murukuona sei nyaya gukraundi mnaona urumende chikwanisa ere kuigadzirisa sezviri kutaurwa na Dr. Mavasa.
Chatikati chekutanga chacho chandikati ndikubvumirana namavasa ndechekuti conversation ye gukraundi it's a positive development kuti at least yakuchiitika manje. And inyaya ingagara ichingoonetsa kubva kudara yekuti yanga isingatauriki. Ndo urumendi ya nganga ungu nyarara kutisa kazuetu wa sei yu wano wachinyuta kuti wano wakafa panguwa ya kukura hundi but digital soo kuti chinangwa chacho chio kuti tite atingati matoxia kana uti kutawura panya yape kukura hundi leze chi kuti chingawa chinangwa chunguti tingo tawara zinya ya yacho hile kwa uti chingawa chinangwa chukuti kana zvataurwa poitwa anonzi ma reparations here kune vanhu vanengadzi ma victims egukura hundi iyoyo kana kuti kana zvataurwa kwaonekwa kuti paitwe matano ekuti kana pakaonekwa kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika zvasingafani kuitika kuti paonekwa pachiita matare kana kuti pachiitawo kuti vanhu vavo vakazviita ivo vabudewo pachena vachitaura zvese vatakazviita and sezvo ataura Dr. Mavasa kuti tikazviita but zvazviri nguva yekupengereka.
Dr. Mavasa, munoona zviri kutaurwa navamasiye zvichikwanisika here kuti patorwe matano pane zvakaitika izvi kana kuti kungonzwisisa kuti chii chakaitika zvongorova zvakadaro?
Upenyu haungofamba nekutsividza matano, tinoziva kubvunza kuti ari kutorerwa kuti tigowanei pamusoro pavo. Pane matanho anotorwa, anogona kunga ari matanho atingati pachirungu counseling, anogona kunga ari matanho atingati rebuilding our emotions, angagona kunga ari matanho atingati kana kune vakapara mhosva vamise pamatanho edzimhosva. Kune nyika dzakasiyana siyana, South Africa mushure mekunge vakaita reconciliation program yavo, vamugabe vakatogadzirira vakatoisa ministry yaiva iri ministry reconciliation yailidwa navakorotati kana tichikutondera. Saka zvinoreva kuti kana pachinge pane chinhu chinenge chakaipisisa chinenge chaitika, zvinokosha kuti vanhu muve pamwe chete nekuti tiri mhuri imwe chete.
Vamasiye, vamwe vanoti idzi dzinenge mhosva dzehondo chaidzo kana kuti inganzi genocide, munotenderana here nevanodaro?
Hongu, ndinotenderana nawo nekuti panguva yatikuona iyoyo zvakaitika zvinhu pakaitika matanho akaitwa neamwe masangano akazvimirira akaita seCatholic Commission on Justice. Vakabudisawo magwaro vachiitawo nhaurirano nevanhu vanga vari mumavictims imomo and pakaiswa nhamba yanga iripo yaisvikawo kuma 20,000. Saka zvinogona kuva zvakadaro but kuti tinyatsokuongorora tionyatsokuona kuti zvakamira sei pakuchida kuti at least pachiitwa matanho iyoyo kuti vanhu vachipinda mumacommunities imomomo vachiona kuti zvinhu zvakadai so zvakaitika zvakaitwa nani zvakazoitwechi.
Dr. Mavasa, munoti kudii uye mungati yanga iri genocide here?
Yakanga isiri genocide, kwaiva kurwisana, yanga iri hondo.
Gweta rinorukura kodzero dzevanhu vachishanda vakarerekerawo kudivi reZANU-PF. Dr. Masimba Mavasa vari parunare kuBritain manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vanhu vakawanda pasi rose vari kuchema muimbi uye aita zvemitambo Mbongeni Ngema wekuSouth Africa uyo akashaya nezuro ave nemakore makumi matanhatu nemasere munjodzi yemumugwagwa wemotokari achibva kudhorobha reLusikisiki kuEastern Cape. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa mashoko avo enyaradzo vati Ngema kuburikidza nekunyora kwake zvemitambo ainyatsoburitsa rusarira ganda rwaiitwa munguva yeapartheid. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutaura nemadzimai nezvavanoshuvira mugore rinotevera nezvavakasangana nazvo gore rino. anokoni kene mfaro ndini Blessings Willow Doxia emina Taboka Ngube munaudze isindebele.
Kwa kuhisika, tisenda wa VOA Ndebele.